manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 11, 2021. Makateerera kustudio 7 nezvenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kubatikana, tinonzwa kushushikana, tinonzwa kutambudzika semusangano. Nekuda kwokurasikirwa kwataifa nhengo yeparamendi vazenzo spanda yekucholocho.
Mumiriri wecholocho South mudare reparamende vazenzo sibanda vashaya nhasi nechirwere checovid-19.
Semunhu anga akashambadza ndakaona zvakandikoshera kuti nditsvage pandinotestwa kuti ndikwanise kusunungura vanhu vakange vakutya kuuya padhuze neni.
Mumiriri wemutasa Central vaTrevor Saruaka vanoti vapora kubva kuchirwere checovid-19 changa chavabata. Vanhu makumi matatu nemumwe chete vakafa nechirwere checovid-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wecholocho South mudare reparamende vazenzo sibanda vashaya nhasi nechirwere checovid-19. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vasivanda avo vanga vari nhengo yezano PF vashaya nhasi kubulawayo zvichitevera kurwara kwavanga vachiita nechirwere checovid-19. Kushaya kwavasivanda kwaziviswa nasachigaro wezano PF mudunhu reMatabeleland North uye vari gurukota rehurumende rinoona nezvinoitika mudunhu iri vaRichard Moyo.
Anga asinga nzwi mushe for the past 1 week I think. Then in Zuru he dragged himself to UPH akuvharika then akapinda muchipatara. So I think vamupinza mu oxygen nezuru makuseni then azoshayika nezuru usiku. So we just had the information today in the morning ne leadership yedu yezanu PF kucholocho, but isati tataura ne family kuti tinzwe kuti vagadzirira sei for his burial. But that's what we had for now, we have for now from the party and from the honorable MP and senators who are in Cholocho.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vaudza studio 7 kuti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekufa kwavasivanda.
Tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kubatikana, tinonzwa kushushikana, tinonzwa kutambudzika semusangano nekuda kwokurasikirwa kwataitwa nhengo yeparamendi vazenzo sibanda yekucholocho. Musangano unorwadziwa zvakadzama nekurasikirwa kukuru uku, asi zvinongotitaridza nekutipa chidzidziso sevana vemuZimbabwe kuti dambudziko recovid-19 chirwere chedziwa ipengo ichi hachisi kudzorerekera shure. Saka naizvozvo tinofanira kuramba tichiita patinogona napo kuti tizame kudzivirira nekuchengetedza upenyu hwevanhu.
Kushaya kwavasivanda kunouyawo apo imwe nhengo yeparamende yanga ichimirira vakaremara amai Rejoice Timire vakashayawo nezuro kuburikidza nedenda rimwe chetero. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vakurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo dzemabai elections dzaitwa sezvo nzvimbo dzakawanda dzisisina vamiririri, vachiti dzimwe nyika dzakaita seZambia dziri kungoita sarudzo zvisinei nedenda recovid-19.
Nyaya yemabai elections haisi nyaya yekuti vana nhingi vari kuti chii kana kuti vana nhingi vari kuti chii. Inyaya yekuteedzera mutemo uripo kuti kana siti richinge raita vakandi kana wadhi richinge pasisina miririri wevanhu chii chinoitiwa, panosarudzwa munhu nenguva yakamira sei. Saka zvokuti ZANU PF iri kutya kuenda kumaelections zvinhu zvinotoita kuti vanhu veZimbabwe vasakwanisa kunge vane vamiririri vavo vanovamiririra mudare reparamendi nekumakanzuru.
Asi vamugwadi vati bato ravo rakagadzirira sarudzo kunyange sarudzo idzi dzikanzi dziitwe chero upi musi zvavo asi vati sebato havafari kuisa veruzhinji panjodzi nekuda kwesarudzo.
Tikwanisi kuramba tichiisa upenyu hwevanhu mudambudziko rekuti dei taita mabai elections nokukatira nokuti vanhu ivavo vanosangana futi zvine dambudziko rerufu nekuda kwechirwere. Saka chakakosha dzidziso iripo pakurasikirwa kwatiri kuitwa senyika, sebato, semapato akasiyana siyana ndeyokuti ngatirambei tichizama kutevedzera nzira dziripo dzekuchengetedza upenyu hwevanhu. Tozopinda musarudzo takaita sedzimabai elections izi mushure mekunge dziwa mupengo iri risina ukaka kana kuti richinge raderera.
Mukuru anoona nezvesarudzo mucommission unoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission Vautoelesly Gwana vati commission yavo ichatevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende panyaya yesarudzo. Hurumende yakambomiswa kuitwa kwesarudzo dzemabai elections ichityira kuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura nemuvhuro kuti nyika imboramba yakavharwa sezvo denda recovid-19 riri kuramba richiuraya vanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tasa Central mudare paramende uye vari nhengo yeMDC Alliance vaTrevor Saruaka vanoti vapora kubva kuchirwere cheCovid-19 icho chakauraya ambuya vavo mwedzi wapera. Vasaruaka vanotiwo vamwe vanhu vangewo vasarura vasingadi kusvika pedyo navo pavakazivisa nyika kuti vainge vorwara. Asi vanoti vakazoenda kunovhenekwa zvakare vakaonekwa kuti vainge vapora kubva kuchirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Vasaruaka.
Kuti musi wa14 July mwedzi wapera uyu ndakatestwa ndikawanika ndiri positive mushure mekunge ndaenda nambuya wangu mbuya Margaret Matsaira kuchitsungo hospital iri kuMarsh Central kumbire uko. Iwo ndowanga wachirwara saka pawakabatwa waine COVID. Inini nevamwe vataenda navo takazotestwa semacontact persons ndozvakaita kuti ndizive kuti ndanga ndiine chirwere. 2017 ndopatakanga tashayikirwa nambuya wedu.
Vainge vave nemakore mangani?
She was 103 years old. May her soul rest in peace. Ndoda kuti ndikuzivise kuti inini kubva zvandakabatwa nechirwere ichi I was asymptomatic zvinoreva kuti ndaisaratidza masymptoms anotaurwa kunze unonzwa musoro kurwadza unenge uine dziwa unenge uchiremerwa nekufema zvese zvaitsanangura izvo handina zvandakambonzwa inini paperiod yese yandakaita isolation.
Chingava chikonzero chei?
Inyaya yekuti ndakabayiwa vaccine Sinopharm muna March tatiri among the first group yevanhu vakabayiwa. Ina ndinombobvira ndamboita pfungwa yekuti pane vanhu vada kutiuraya kana kudi nekuti ndoza ndakatokura tichibayiwa nhomba dzimwe zvirwere. Saka ndinoona pamwe pacho vanhu vanowanza kuda kutsanangura zvinhu zvavasina kudzidza wodzamara vakuisa vanhu munzvimbo dzisidzo. Tine even vakuru vemachechi vaimboti vanhu ngavasabayiwe tikatorasikirwa noupenyu hwevanhu vakawanda vakazoti nguva yapera kuti hanobayiwai. Saka ndiri kuti zvakakosha muupenyu ndezvekuti kana paita dambudziko ngatibvunze vakafunda nezvazvo nyanzvi dzezvinhu zvacho. Saka panguva ino tiri kuti vanoziva pamusoro pezveutano madokta edu zvavanenge vachitiyambira ndo zvatofanira kungotevedzera pane kuswera tichiteera imwe mibvuri inotiendesa kusiriko. Saka ndingangoda kutsanangura kuti vaccination yakatikoshera asi ndakacherechedza nyaya yesolution nekuti ndoziva kuti nyangwe iwo usi kuzvinzwa unenge uchikwanisa kutapudzira vamwe. Saka after 14 days ndikazobuda muisolation ndakuenda kunotsvaga kuti nditestwe ndiziva kuti zvamira sei.
Sei makatora danho rekuti muende kunovhenekwa zvakare?
Semunhu anga akashambadza ndakaona zvakandikoshera kuti nditsvage pandinotestwa kuti ndikwanise kusunungura vanhu vakange vakutya kuuya padhuze neni.
Asi kavamwe vanogona kutadza kunzwisisa Honorable Saruaka kuti ko kana manga makabayiwa nhomba iyi makazobata chirwere sei?
Vaccination chokwadi haitadzisi munhu kubatwa nechirwere asi zvainoita ndezvekuti chirwere pachinouya chinenge chaakusvika chakagadzirirwa chinoshaya simba.
Mumiriri wemtasa Central mudare reparamende vari nhengo yemDC Alliance vaTrevor Saruaka vari parunare muHarare.
Ichokwadi kuti ndakarwara ne COVID inini nemudzimai wangu. COVID takaiwana nekuti takanga taenda kumariro kwehama yedu, saka ndokwatakabatirawo ikoko. Zvadaro takazorwara ndikapinda muchipatara July, saka ndakatozonoponera paoxygen.
Mangwana tichange tine hurukuro nemumiriri wemakonde mudare reparamende uye vari nhengo yezanu PF vaKindness Paradza, avo vachangoporawo kubva kuchirwere checovid-19. Vaparadza, avo vanove mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko, vanoti chirwere ichi vakachibata nemudzimai wavo apo vakaenda kurufu. Vanhu vakawanda vari kuramba vachienda kunobayiwa nhomba yecovid-19 muzvipatara nemakirinika ehurumende nemakanzuru, uko kunobayiwa pachena zvichienzaniswa nekune zvimwe zvipatara uko vanobhadhariswa mari kuti vabayiwe. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vakawanda vatataura navo vati havana mari dzinodiwa nezvipatara nemakirinika akazvimirira kuti vabayiwe, ndosaka vari kuswera mumitsetse kumakirinika ekanzuru kana zvipatara zvehurumende. Mumwe wevanhu ava vachamunorwa Chiwanza vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakabayiwa nhomba yekutanga, zvave kutora nguva yakareba kuti vabayiwe yepiri nekuda kwekuwanda kuri kuita vanhu.
Ndauya apa kumatireyo vatisiuna nhatasa ndabayiwa bhazi vakakaori kanenge achitoitika futi varisi inogona kuenda vanhu vayo nesi anogona kubva nevanhu vake kana kumakliniki avanozana, saka sinzo vari veheo dzegaega vanongopinzana mukati mugedhi
Va Johnson Chirwa vanoti vaitarisira kuti mitsetse ichaita mupfupi apo pakavandudzwa chirongwa ichi kuti chiitwe nezvipatara zvakazvimirira, asi vanoti vanhu vari kutoramba vachiwanda kumakirinika ekanzuru.
Ndakaenda ako ndakamukira 5 AM kasasevhwa musi iwoyo, meaning kuti ukadzoka mangwana acho hausisiri paonga uri paonga wasvika nezuro wacho, uri kutanga futi patsva. Saka dai vaita system yekuti kana kuti vanonyora kuti ndingi anga ari mukiu mangwana paunouya wakungosvika uri pai panzvimbo yako.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa mumakirinika avo uri kukwira mazuva ose, zvekuti mamwe makirinika avo ari kutobaya vanhu vanodarika 100 pazuva kubva pavanhu 20 pakatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba.
Mumakiriniki yedu tinoshanda nemamwe makambani anotipawo manesi avo, takavatrena vouya kuzobaya vari pamakiriniki edu vachibayawo vanhu vemakambani avo vachizobayawo vamwe veruzhinji vanenge vaya pamakiriniki. Saka takakwanisa kusvikawo kuma120 mamakiriniki atobaya 200 pazuva nekuti taane vamwe vari kushanda nesu vakabva muprivate.
Vatikanzuro yavo ine chinangwa chekubaya vanhu miriyoni nezana rezviuru zvevanhu, pamamiriyoni 10 evanhu vari kuda kubayiwa nehurumende kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mutauri wechipatara cheparirenyatwa vaLinus Dire vati chipatara chavo chiri kubaya vanhu vanodarika chiuru pazuva uye havasati vaona musiyano kubvira pakavandudzwa chirongwa chekubaya vanhu nhomba yecovid-19. Mutungamiri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr Johannes Marisa vati ichokwadi kuti vanobhadharisa vanhu mari iyo vatinoshandiswa kubhadhara vakoti vanobaya vanhu pamwe nekubhadhara vanorasa zvinoshandiswa pakubaya vanhu.
Ende hazvisi kudhura, inoda kwokuti panongochadzwa inonzi kuchirungwa administration fee yekuzorasawo tsono dziya dzinodzoda kundopiswawo nekungozobhadharawo uyo anenge ango achiita basa rekubaya iroro 434 RTGS dzakagadzirwa negovernment, imari shoma zvikuru kana madhora matatu kana mana dengireti anongoita kutiwo basa rizofamba.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakabata vanhu 405 uye ikauraya 31 nezuro wekare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru 119,258 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 3,950. Vanhu zviuru 10 nezvishanu 191 15,178 vakabaiwa nhomba yekutanga, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yese pamiriyoni nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 1,912,592 vanhu zviuru gumi nezvitanhatu nemazana masere nemakumi manomwe nevatatu 16,873 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pamiriyoni nezviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana maviri nemakumi matatu nevasere 1,061,238 Zimbabwe iri kushandisa nhomba shanu dzinoti Sinopharm, Sinovac, Sputnik, Covaxin neJohnson and Johnson uye inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekuti denda recovid-19 risarambe richipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi remuAmerica reCenters for Disease Control raisa Israel, West Bank neGaza Strip panzvimbo dzisiri kukurudzirwa kuti vanhu vashanyire zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munzvimbo idzi. Kekutanga kubva muna kukadzi, Israel yakazivisa nezvekubatwa kwevanhu zviuru zviitanhatu nechirwere ichi nezuro mazana mana vachinzi vari kurwara zvakaipisisa. Mapepanhau kana kuti mamagazini muZimbabwe akangonangana nenyaya dzine chekuita nevana vadiki, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, muzvare Shingi Mangwiro, vakatora mukana uyu vakaparura bepanhau ravo rakanangana neboka irori. Bepanhau iri, iro rinowanikwa padandemutande chete, rinoburitsa nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzemhuri nedzevana vadiki. Muzvare Mangwiro vaivewo nezvitoro zviviri zvinotengesa mbatya dzevana vadiki zvinozivikanwa nezita rekuti Tudiki zviri muHarare, chimwe chiri kuWestgate Shopping Mall mumusha weBluffview, chimwe chiri kuBorodale Village Walk. Muzvare Mangwiro vanoti mwedzi uno vanyamavhuvhu vave mwedzi wechitatu kubva vaparura bepanhau ravo rekutanga, uye vanoti riri kutambirwa zvakanaka chose nevanhu vakawanda richibatsirawo zvakare kushambadzira zvitoro zvavo izvi. Vanotiwo kunyange hazvo ivo vachigara kuno kuAmerica havana dambudziko pakufambisa mabhizimisi avo kumusha nekuda kwekushandisa dandemutande. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Makadii henyu vakandemire, ndoda kungokutendai nekuti kwakapa chirongwa chenyu chanhasi. Tiri kufara chose kuti tane magazini redu rinonzi Tudiki Magazine. Takaona muZimbabwe musina magazini rakaita seredu rinonyanyofokasa on mavabereki, ana mai nana baba nekurera vana vavo naivo vana vachona. Saka tinowanzoburitsa nyaya dzevana vari kuita zvidavado muZimbabwe. Maparents edu vanenge vachiti dzidzisa kuti chii zvavanoita muzimba mavo kurera vana vavo, tichiprovidewo maresources anokwanisa kubatsira vabereki nemacaregivers muZimbabwe. And magazine redu August uno ndiye mwedzi wechitatu tichiburitsa magazine redu, saka muchenge muchiona nyaya dzirimo. Takatanga naJune, ishu yedu yaJune, and tikaita ishu yedu yaJuly, yakatambirwa zvakanyanyisa stereki.
Vanenge vachida kuona magazini renyu vanorewana papi uye sei?
Vanenge vachida munokwanisa kuenda pamasocial media pages edu, paFacebook nepaInstagram muchiona malinki achona. And magazini iri haresi magazini rekuti unokwanisa kunonga mustoro uchitenga. It's an online digital magazine rekuti unovhura pafoni pako, paiPad pako, pakompyuta pako, uchivhura mapeji uchiverenga zvatinenge tinazvo mwedzi wega wega.
Iko kuZimbabwe zvitoro zvenyu zvinowanikwa papi uye bhizinesi riri kufambawo sei tichiona kuti COVID-19 iri kuvhiringa zvinhu zvakawanda?
Kuzimbabwe tine chitoro chedu chinonzi Tudiki. Tine location yedu iri ku Westgate Shopping Center ku Bluffville muHarare, and then imwe yacho nechipiri iri ku Borodale pa Borodale Village Walk pa side ne Pick and Pay. And muCovid muno muzvambenge zvakatidzikei hazvo, asi hatisi kunyanyonyunyuta yedu. Vanhu vachiri kungoita vana muCovid muno, vana vakawanda stereki vakazvarwa. Saka tinoramba yedu tichingotengerwa, business richiramba richienderera mberi.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica, muri kukwanisa sei kufambisa business renyu imi muri kuno, business riri kumusha?
Zvinombotinetsei kana usiri panzvimbo kumaneja business, asi nemamiriro aita zvinhu mazuva ano kwane internet and nekushanda tiri kudzimba uku zvatibatsira stereki. Ina hangu ndakagara ndiine masystems in place ekuti tinokwanisa kuverengerana stock, ndinokwanisa kuona zvavari kuita ndiri kwandiri kunoku, nekumaneja iwo maWhatsApp, mafoni, kunyanyokoshesa internet kuti ndirambe ndichiziva kuti everyday zvinenge zvakamira sei.
Saka neimwe nzira tingati zviri nyore kaizvi muzvare mangwiro?
Hazvisi nyore, handidi kunyepa kuti ndite kunge zvakapusa kumaneja mabhizinesi. Even uripo munhu unokwanisa kutobirwa, usipo unokwanisa kubirwa. Chikuru kungove must be very organized, nekuziva kuti zviri kutengeswa muzvitoro bako, nekuisawo mamezures anoita kuti vashandi vemo vasakubira, kuvabhadhara mari yekuti vanofarawo nayo. Zvimwe zvachona kunenge kuita mamonthly meetings muchiona kuti bhizinesi riri kufamba sei, nestock take inenge yakakosha fani kunatsomeka shure kuti hamusi kubirwa mari and hapana maproducts anenge achishoteswa ipapo. And social media yatambotora inobatsira stereki internet kushambadza bhizinesi redu. Tinoona tinenge tine vanhu vamwe vasati vambosvika kusitoro kwedu vanozoti vaenda kuZimbabwe voti ndakaenda kusitoro kwako ndaiona pa social media, ndakanzwa kuti une store. So advertising chimwe chinhu chinenge chichitibatsira kumaneja business usipo panzvimbo.
Muzvare Chingi Mangwiro vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJunga Kandemiri weStudio 7. Varairidzi vekumaruva kunyanya vechidzimai vanoti michato yavo iri kuiswa panguva yakaoma nepamusana pekuti vari kugara kure nevarume vavo. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wemadzimai waitwa pamasaisai nhasi, mumwe mudzidzisi wekumaruwa, amai Sheila Chisiri Munhu, vakurudzira hurumende kuti ione kuti vadzidzisi vane varume kana vakadzi vashandira munzvimbo dziri pedyo kuita kuti mhuri dzisaparare.
Saka taikurudzira hurumende chose savarairidzi kuti dai zvaigona vanhu vaishandira pamwe chete vari vachigara nemhuri. Ndonyaya yatiri kusangana nayo, ndo dambudziko guru ratiri kunyanya kusangana naro zvakanyanya. Nokuti tinoona dzimwe nguva mudzimai anondodeployiwa kana kuMount Darwin, murume achishandira kuchiredzi. Nekuoma kwaita upenyu hazvibviri chose kuti vagare vanhu ava vachionana. Dzimwe nguva vanogona kuonana kamwe chete kwapera mwedzi mitatu kana mika. Tinoona kuti mukudaro zvinowanzosvika panguva yekuzoti pauviri hwavanhu ava vari muwanano pamwe panoita kusavimbana, nokuda kwekuti takasikwa takangodaro kunyanya vanhurume kuti azogara mwedzi yakawanda kudaro ari kure nemudzimai wake, zvinobva zvamuremera kuzvibata.
Amai Chisiri Munhu vaudza musangano uyu kuti paongororo yakaitwa nesangano ravo rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, zvikamu 50 kubva muzana dzemhuri dzevarairidzi vakaroorana vanoshandira kure dziri kuputsika. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vati mutemo uripo unofanira kubviswa nekuti gore inguva yakareba mhuri dzisiri pamwe chete. VaMasarudure vati pane horo huri kuitwawo kumahofisi ebazi revanochinja vadzidzisi kuti vashandire munzvimbo dzinenge dziine mhuri dzavo, vachiti vanoda chioko muhomwe.
Ungu chisungo chiripo chehurumende chekuti vanhu vanofanira kugara vari maspouse vanofanira kunge vabatsirwa vagare pamwe chete, matransfers afacilitatwe. Asi kuti vamirire gorewo zvomene kunenge kuri kutovaomesera. Tinotarisira kuti kubva padeployment chaipo zvingatoreruke kuti munhu achitanga kutodeployiwa vadeployiwe pamwe chete vangotanga kushanda pamwe chete, kana kungoti chero pastage ipi panenge pawanikwa mukana vatenderwe kugara. Zvinhu zviviri mingamupenyedza ndinonyanyoona tinotadzisa zvinhu izvi ndechekuti chekutanga pane nyaya dzeuori dzekuti chero opportunity yekuti transfer yacho iitike ikawanikwa. Pane vanenge vari kumahofisi vanenge vachida kuisa shamwari dzavo nevamwe vanofarira kuzvikoro izvozvo zvinogona kunge zvichizogona kubatanidza maspouse.
Tauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndorovati bazi ravo rine mutemo wokupa mukana wokutanga kune vakaroorwa kana vakaroora kuti vachinje vanoshandira pedo nemhuri dzavo, asi mutemo uyu unoshanda kana kwapera gore rimwe chete munhu ari pabasa.
Bazi reprimary nesecondary education rine yainoti policy kana kuti gwaro rainoshandisa kuti vese vaya vanenge vakawanana vari maticha kana kuti kuda ticha anenge akawanana nomwe asiri ticha asi achigara kure nekure, vanopihwa yatinoti priority yekuti ndo vanofanira kuva vari pamberi pakutransferwa. Zvinowanzoitika ndezvekuti matransfers azvo hatitransfer munhu kana gore risati rapera, saka kazhinji kacho tinomirira kuti munhu apedze gore one ari kustation yaanenge adeployiwa pekutanga, ndo pavanofanira kungoshingirirawo ipapapo.
Vandoro vaendera mberi vachiti bazi ravo harikurudziri zvehuri uye vanenge vaona huro uchiitwa kumahofisi anochinjwa vanhu vamhangere kubazi ravo kuti vatore matanho akasimba kune vanenge vachiita zvinhu zvakadai. Vamwe vadzidzisi vanoti kunyange hazvo pane mutemo uyu, varayiridzi vakawanda vari kupedza makore akawanda vachishandira kure nemhuri dzavo mushure mekunge vanyoresa kuti vachinjwe vanoshandira pedyo nemhuri dzavo. Varayiridzi ava vanoti izvi zviri kukonzera kuti michato yakawanda iparare. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Makundano e2020 Olympic Games akauya akapfuura achisiya ndangariro dzinoramba dziripo munhoroondo yemitambo muZimbabwe. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Zimbabwe haina kuwana kana menduru imwe chete zvayo kumakwikwi aya. Chimwe chezvidzidzo zvakabuda mumakwikwi aya ndechekuti Zimbabwe inofarira kuisa simba mukutsvaga nekukudza tarenda mune vechidiki kana ichida kuzotorawo menduru kumakundano aya. Vanoita zvekukurudzira mitambo yevechidiki vali moyo vanoti Zimbabwe iri kutangira kumusoro panzvimbo yekuvaka imba yemitambo kubva pasi.
Vanotimirira kunze uku kwavanoenda vanhu vekuti vakazotanga kuita mutambo vati kurei. Tichitarisa dzimwe nyika, vamwe vana vanotanga kuita zvemutambo vachine makore 10 chaiwo. Saka munozoona kuti panozosvika munhu makumi maviri emakore anenge atove nyanzi chaiyo. Saka ndoona sekuti ipapo ndopatiri kukundikana. Vatambi vedu vanozoenda uko vati kurei vasina umbonge vakawana mukana wokudzidzira vachiri vadiki.
Nyika dzakaita seChina, Great Britain neJapan dzaitove nevatambi vane makore ari pasi pegumi nemashanu, vamwe vacho vakatotora menduru. Sachigaro weAthletic Zimbabwe mudunhu reMidlands vaPatson Muderedzi vanoti Zimbabwe inofarira kuisa nguva mukuraura nekupa mukana kutarenda revechidiki iro rakatifararira munyika.
Vanati navo vazere mumaruwa zvikuru tarenda rakazara novimba maOlympics aya achaita kuti azaruke azarure pfungwa kuti tikwanise kutora vanavo mareserva tivapinze mudhorobha tivadzidzisa mitambo yekumhanya ingave ipi zvayo kuitira kuti vamonite nekupa training yakanaka.
Mumhanyi Charles Biza anoti Zimbabwe inofarira kutanga iko zvino kutsvaga vatambi vechidiki vachamhanyira nyika kumaOlympic Games anotevera. Biza anoti mutuwini Donato Katai uyo ane makore 10 nemanomwe anofanira kuve mumwe wevatambi ava. Kubvira muna 1980 Zimbabwe yabika mutambi mumwe chete chete akakwanisa kutora menduru kumaOlympic Games, Kirsty Coventry uyo akatora menduru nomwe kumakundano a2004 na2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumiriri weCholocho South mudare reparamende vaZenzo Sibanda vashaya nhasi nechirwere cheCovid-19. Mumiriri weMtasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka vanoti vapora kubva kuchirwere cheCovid-19 changa chavabata mwedzi wapera. Vanhu makumi matatu nemumwe chete vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri tokusiya muchinzwa naudze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 11 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngothele last of last week ze parliament basizi sonke phakathi parliament siqede ukutesta for COVID-19 and waphume negative.
Obe ngumeli wetsholotsho North edale lephalamente njalo elilunga lezanupf umnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Abenhlanganiso ezithiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebile minyaka elithumi lane ngesikhathi ibeletha. Kula beZimbabwe abayehlola ukhetho lukamongameli kwele Zambia oluzaqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe ngumeli wetsholotsho North edale lephalamente njalo elilunga lezanupf umnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Umphathintambo obona ngokwenzakala enyakatho yemandebeleni ongumgcinisihlalo wezanupf kulumango umnumzana Richard Moyo uthi uSpanda uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Eloba enkundleni yeTwitter omunye wabasebenza lomufi umnumzana Jonathan Moyo unxome uSpanda esithi wayesebenza katalala ezithobile njalo enakekela uZulu. Umgcinisihlalo wemathebeleleni North kubandla leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Spanda laye ulobe enkundleni efanayo esithi umufi wayesebenza kuhle lomuntu wonke. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli welupane East edale lephalamente umnumzana Mbongeni Dube olilunga lezanupf.
Twanda bengimazi kuhle, ngimazi njengobaba njengobhuti kimi besides ukuba sonke parliament. Ngobe parliament ngimthole last of last year ngo-2019 but all along bengimazi njengobaba ngoba sisonke ephathini ube ngumuntu onguye wasithila kwi-youth league besuka kwi-youth league besiya kumain wing ibe sasibonela kiwo zonke izinto ze-youth league. Ngibasifundisayo ukuthi nxa usuka phansi usuka njani, kulidwa njani abantu baphathwa ngayiphi indlela. So into engisizwa namhlanje ukuthi usibaba uSibanda kaseko anzange ngibhilive. Ngithethe isikhathi ukuze ngibhilive ngoba ngifonela abantu abangu-5 ngibafonela ukuthi ngizwe ukuthi liqiniswe yini. And into eyenzakalayo ngobaba uSibanda bekuthi nxa kuleyinye into yezwileyo ube ngumuntu lwana ongabhodiyo sekutshele khonapho ukuthi ndoda lapha sokule nto enje yenzakeleyo ngokuhle kumbe ngokuthi ukutshela khonapho aku-advise futhi. So ngicabanga ukuthi ubaba uSibanda silahlekelwe kakhulu.
Umgcine nini njalo?
Mina ngimgcine last of last week sisephalamenti sasizi sonke phakathi ephalamenti siqede ukutesta for i-COVID-19 and wayephume e-negative. So far lokhu esikhuluma ngamafoni ngoba le into ngicabanga ukuthi namhlanje kube yi-eye opener to everyone obelokhu engakubhilive ukuthi i-COVID ikhona. So le into le ivele inzima okwakathesi abantu bakhuluma ngembiko asikezwa lokuthi ama-arrangements angikhona minjani. So sakhuluma ngembiko.
Wayesebenza njani la bantu ngoba siyabona abanye bathi ngumuntu ngumuntu wabantu ezithobile humble.
Ngumuntu obekwazi ukuphila labantu. Ngathi mina ngumuntu obesebenza nzima kose ngithi ebandleni ubesebenza nzima ebandleni ubambe ingatsha eziningi ogatshe okubalisela ugatsha lwe-transport and welfare eku-province and ubemeka sure ukuthi isikhundla sakhe siyayenza umsebenzi obalulekileyo ngesikhathi sangkhona siye ku-constituency yakhe sifunde okuningi kakhulu singama-youth kwangale esenza ama-projects amaningi abalisela abomama abontanga esincusa ukuthi sizobona nathi sizofunda kuye ukuthi kwenziwa njani nxa e-establishe ama-projects abomama so ubaba uSibanda ngathi ube ngumuntu okwazi ukuphila labantu ube ngela muntu okuthiwa lowo ngwaliphi bahla when it comes to i-development ube ngakwazi ukuthi kule-political party ubekwazi ukuthi kule-development
umnumzana Mbongeni Dube umela iLupane East edale lePhalamende njalo ulilunga leZanu PF kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane weCOVID-19 ubulale abantu abangamachumi amathathu lanye 31 izolo kutholakale njalo abangamakhulu amane lanhlanu 405 belawo lokho kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane phose ezine 3950 asebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhe ufike eZimbabwe nyakenye sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 117,258 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane sebefika phose izigidi ezimbili 1,912,592 ngothi ezitshiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebileminyaka yokuzalwa elitshumilane eyayendisiwe ngabazali bayo efele endaweni yokukhonzela e-Apostolic Sect eMarange ngesikhathi ibeletha kubika uMavis Gama
Umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi kumele umthetho ucace
kakho umuntu ophezulu komthetho akulabandla inkonzo ephezulu komthetho indaba iyisibonelo njalo kuvuze ibe yisibonelo lasemthethweni ukuthi into enje lalabo ababonayo lalabo abafisayo ukwenza into efanayo benanzelele ukuthi hayi kulomthetho gakho umuntu ophezulu komthetho indaba le isibili ibuhlungu
abenhlanganiso yenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe Heads of Christian Denominations labo bethule umbiko besola lokho okwehlelela umntwana waze wagcina elahlekelwa ngumphefumulo ngesikhathi ebeletha Unobhala jikelele weZHCD umfundisi Kenneth Mthatha uthi kungasibe bandla leJohane Marange Apostolic Church kuphela abahlukumeza abesifazane lamantombazana kodwa kutholakala emabandleni ezokholo amanengi
amabandla amele aqale ngokuvuma ukuthi into le iyenzeka emabandleni amanengi ashi eJohane Marange kuphela so ibandla limele liqale ngokuphenduka ngokusola ngento le enzekayo emabandleni
Umfundisi Mthatha uthi incwadi yabo icela amapolisa ukuba kumele ayenze umsebenzi wabo ukubona ukuthi imithetho iyalandelwa yokuvikela amalungelo oluntu lokulondoloza inhlala kahle kaZulu
Yikho ukuthi abantu babe le confidence yokuthi amapolisa aqinisile futhi ayazinikela ukulungisa le ndaba iqhubeka njalo istatement icela ukuthi kube le national inquiry eyokuthi vele indaba lezi ezoku abuse wakwabo mama la mantombazana kuhamba njani elizweni lonke emabandleni ezigabeni ukuze sibe le position e clear futhi ukuthi indaba le ingalungiswa njani.
Umphathi Ntambo ogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane laphakathi laphakathi olwe Women Affairs Community and Small and Medium Enterprises Development unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uyasisola kakhulu lesi sehlakalo.
Isehlakalo esenza ukuthi umntwana oyinkazana angabi lempumelelo yokuthi aqede isikolo njalo aphathwe kuhle ezibhedlela aphiwe ixesha lokuthi ayolatshwa. Lokhu futhi kwenza abantwana abangamankazana bangene buyangeni lebugqilini begqilazwa ngabantu ababathembileyo abasezinkonzweni okumele ukuthi ngabe bayakha ubuntu babo kodwa bebese bebubhidliza. Thina siyakusola kakhulu lokho.
Ulandisa ngamanyathelo uhulumende asewathatha phezu kwalesi sehlakalo unkosikazi Nyoni.
Okwamanje amapholisa leZimbabwe Gender Commission leMinistry yami Women Affairs Community Small and Medium Enterprise bayachwayisisa ukuthi babone ukuthi kuyini okwenzakalayo. Singabathola labo abenza khonoko sizaba leqiniso ukuthi bayabotshwa bajeziswe.
Kodwa abenhlanganiso zenhlangothi ezichiyeneyo zempilo bathi bakhangelele ukuba uhulumende enze okwedlula lokho akwenzayo khona manje ukuqeda loludubo lokuhlukunyezwa kwabesifazane lamantombazane ukuze luphele kokuphela. Kunje udubo lokwendiswa kwabantwana bebancane lubhahile eZimbabwe hathi ezinkonzweni kuphela kodwa lasemphakathini phansi kwezamasiko. Yikho abaningi bethi lokhu sokufuna ukusebenzelana kwabezinkonzo inkokheli yomdabu uhulumende loZulu jikelele uqeda loludubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kusenjalo isonto ye The Apostolic Church in Zimbabwe isisole ukwendiswa kwabantwana isithi iyona ayilani lokwenza lalumkhuba. Lisonto ithi yehlukene lamapostoli aqoka ezimhlophe ayiwo endisa abantwana. Ithi yethulela umbiko ukuze izehlukanise lamapostoli aphatheka kulumkhuba kulandela ukubhubha kukaMemory Matshaya obe yintombazana eleminyaka elitshumi lane obhubhe ngesikhathi ebeletha. Sixoxelwa umholi walisonto umfundisi Levi Moyo.
Ayisiyo le church okukhulunywa ngayo emaphepheni loba sonke sisebenzisa ibala elithi apostolic kodwa sichiyene. Ungakhangela kuleli lizwe kulamabandla amanengi, amanye abizwa kuthiwa the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, amanye kuthiwa the Apostolic Faith Mission of Zimbabwe, amanye kuthiwa Apostolic Pentecostal, amanye abizwa kuthiwa Apostolic Pentecostal Holiness, but ayabela leli bala elithi apostolic ngesiNdebele kuthiwa abapostoli. Khona lapho mfuna ukuthi nga abantu bemedia bayakwanisa ukwehlukanisa ukwazi ukuthi kungathiwa apostolic bekhangele kuhle ukuthi yiphi apostolic. Laba esikhuluma ngabo vele thina kasiba concede njengechurch, siba consider ukuthi bangama sect, abanye bangama cults ukwenza kwabo according to scriptures. Asivumelani labo. Elami kibandla liya protecta umntwana engakazalwa. Thina siya believe ukuthi umntwana ngumntwana at conception and ufanele akhule kuhle, akhule aze afike isikhathi sokuyayenda. ayende ngesikhathi esifaneleyo esisemthethweni kahulumende lemthethweni kaNkulunkulu. So ngalokho ke Nkomo ngithe ngicace kuwe kahle ukuthi thina ayisibo laba okukhulunywa ngabo ukuthi bathatha abantwana bebancane at 11, at 12, at 14. Loba ibizo lethu lisithi apostolic. Thina sibizwa kuthiwa the Apostolic Church in Zimbabwe.
Libona njani indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokwendiswa kwabantwana lolo?
I think uhulumende uyabayekelela laba bantu bezimhlophe. Ungakhangela lobu drive ukhangela egangeni emaqaqeni uyababona nje babuthene ngesikhathi seCovid and uzafica ukuthi phakathi kwabo kulabanye abangamapolice angama members alama church labantu bakahulumende uyabafica belabo bona laba bantu. I think suka wababona o president kusukela u president Mgabe begqoka amagown belabo egangeni. So laba bantu bakhanya ingani bangomakhwapheni kahulumende ngendlela engubona ngayo. Siyakusola lokho kwenzakalayo. Umthetho ufanele ulandelwe, umthetho ufanele ulandelwe ukuthi abantwana ba protected, omama ba protected.
Umfundisi Levi Moyo ngomkhokheli wesonto ye The Apostolic Church in Zimbabwe. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abebandla lamademokrasi benelise ukuthola usekelo ekubhasiseni umthetho wokuvumela uhulumende ukuqhuba uhlelo lwentuthuko olubiza ama-trillion amathathu lengxenye zamadola $3.5 trillion edalele Senate izolo ekuseni. Lokhu kuthabise kakhulu uMongameli Joe Biden welemelika esithi lokhu kujonge ukuthuthukisa ilizwe ngesikhathi libhekane lobunzima ngokumelana nobhubhane lwe-COVID-19. Umhloko kahulumende le-Israel uMnumzana Naftali Bennett uhlangane lomqondisi wohlangothi lwezomvikela lwenhloli lwakwelemelika uCIA Director Williams Burns kanye lomunye wakhe wohlangothi lunye lwakwele-Israel olubizwa ngokuthi yiMossad uMnumzana David Barnier esigodlweni sele-Israel eseTel Aviv ukuze bahlaziye ubudlelwano wezomvikela phakathi kwamazwe omabili. Iziphathamandla zogatsha lezempilakahle kwelegini zithi zibheke ngelihlo lokhozi abantu abali-155 abangabe besondelane lomuntu ofunyenwe elegciwane lomkhuhlane we-Marburg olulezibonelo zokopha njengomkhuhlane owe-Ebola. Umongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa uphe ubufakazi phambi komthethwandaba othonisisa owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma emacaleni akhe enkohlakalo. URamaphosa uthi waqhubeka engumsekeli wakhe esenzela ukubana yena labanye bakhe bahlolisise indaba zenkohlakalo kanye lokutshontshwa kwemali ngababesebenzelana loZuma bephakathi kwehofisi.
Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi kazamukeli umeya weJohannesburg omutsha uMnumzana Jolid Matongo okhethwe izolo. Zithi kumele asuswe esikhundleni ngoba uyise udabuka eZimbabwe. Bayathukana abantu enkundleni yeTwitter lapho abakhankasa besebenzisa ama-hashtags agoqela ethi we reject mayor of Joburg kanye lethi put South Africans first. Isisekelo sombuso weSouth Africa sikubeka sobala ukuthi umntwana ozalelwe kulelo lizwe olomzali oyedwa odabuka eSouth Africa uyisizalwane salelo lizwe. Unina udabuka kwele South Africa. ibandla likamatongo eliyilo elibusayo ele ANC lithi akayindawo. Abadabuka eZimbabwe abanengi sebengenele kulolu daba, abanye besithi kaphume esikhundleni kodwa kulabanye abathi engasuki. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Bongani Mkhwanazi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Abantu bakhalaza lapho ukuthi iforena selingumeya waseJoburg. Kuyathenda lapha kuTwitter kuyakhulunywa. Kodwa iningi labantu, in fact, abantu abaku-ANC bayamsekela uMatongo ngoba kudala bemazi. Ngoba uyisizalwane saseSouth Africa ngokuphelele, wazalelwa khonapha eSouth Africa. So umuntu ozalwa umama walapha eSouth Africa nobaba waseZimbabwe.
So ukuba sindayo kakhulu abantu kuyini?
Hayi, uma ukulalele nje akulanto ebambekayo ngaphandle nje kwenzondo yabantu bangaphandle.
Kambe nxa ukuthi Mkhwanazi wena unje, kulabazali bakho abadabuka eZimbabwe, ube usiba yi-citizen yakwele South Africa, kuyalelwa yini ukuthi ubambe isikhundla khona?
Hayi, akwalelwa. Futhi akusonto yokuqala le emhlabeni. Angithi kunje nje u-Obama ubezalwa ngubaba waseKenya, unine ngowaseMelika. UKenneth Kaunda wayezalwa ngabazali bobabili baseMalawi, kodwa wagcine ngupresident waseZambia. Ayi, baningi impela, ngongakudinga impela, uyathola ukuthi baningi impela abakhokheli abaphathe izikhundla. Kanti kona vele uma ungakukhangela kahle, amakhiwa wona vele nawo enje lapha eMzansi noma eAfrika bangabantu labo ababezayo ngokumigrate. So akulanto enja nje ngomuntu omigrateileyo wasethola i-full citizenship. Umthetho weSouth Africa uthi umuntu engahlala lapha okusemthethweni okweminyaka elithumi usele mvume yokuba yokucela ubuzalwane balapha abe yi-citizen. Pho-ke mase after that uyabe sequalifya anything equalifya ngenye i-citizen. So ungakulalela nje inzondo leyo ayilanto ebambekayo engatsho. Kodwa-ke iqiniso nje ukuthi mvele izinto ezihlupha abantu kakhulu uhlupho. Uma umuntu ehlupheka uyadinga into ngesikhiwa abakuthiwa yi-scapegoat, asulele icala noma yikuphi lokho akubonayo kungathi yikho okuthambileyo. Njengalapha eSouth Africa ngenxa ye-high unemployment nje ne-general poverty ekhona emphakathini, uthola ukuthi vele umuntu ovela ngaphandle isizalwane seSouth Africa simbona njenge-competitor towards ama-resources. So as long as yonke le nto ingazange ilungiswe structural ukuthi abantu bathuthuke, bazohlala bebona ngathi umuntu ovela ngaphandle uthethe ithuba lithize. Loo ndoda ma uthi uyalandela imbali yakhe, kukhanya mpela ngumuntu owangena la kubo-COSAS, wangena ku-ANC, uyaziwa mpela ngendlela asesebenzele ngakhona umphakathi.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kulabe Zimbabwe asebethunyelwe ukuyahlola ukhetho lokudinga umongameli kwele Zambia oluzaqhutshwa kusasa. Inhlanganiso yeSadaki ithi ngenxa yesimo se-COVID-19 ayenelisi ukuthumela iqula. Kodwa ithi izalandela lolu khetho kumabonakude. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zobudlelwano phakathi kweBotswana lamanye amazwe, uDokotela Lemogang Kwabe uyokhokhela iqula leSADC elizananza ukhetho lweZambia. Kodwa iSADC ithi kayihambisanga amalunga eZambia ngenxa yesimo seCOVID-19. Lokhu kutsho ukuthi iqula elivela kweBotswana, South Africa kanye leZimbabwe lizananza ukhetho lisemazweni alo. UKwabe uthi iqula leSADC liqale ukukhulumisana nehlanganiso ezithene kuleZambia okugoqela amabandla azombusazwe, inhlanganiso ezizimele zodwa kanye labezinkonzo evikini edluleyo. Kodwa kulokukhonona ukuthi kwehluleka ukuhambisa iqula kwabesadek kwele Zambia kulakho ukwenza leli qula lehluleka ukuphuma lobufakazi obeneleyo bokuthi lungabe luqhutshwe kuhle kumbe hathi lolukhetho. Abamabandla aphikisayo kwele Zambia abafana lomzana eFasi Ndlovu webandla le-UPND bathi bekumele isadek ibe khona phansi enkundleni ukuze izibonele ukuthi kwenzakalani.
It has not helped the African people. It has not helped the SADC region.
Akusoze kusiphathise njengabantu beAfrica, njengabantu beSADC. Ungakhangela okwenzakala eZambia kulokukhona okuningi ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukukhankasa, kukanti ibandla elibusayo liyavunyelwa.
Ukanti ingcwethi kwezombusazwe eliselusaka uDokotela Fred Mutesa uthi bongabangcono ngabe bekulabantu beSADC eZambia ukuze belandele kangcono izehlakalo zokhetho.
Will be the first of its kind in the history of this country. Of course, we understand that we are living in extraordinary times.
Ukuthi benanze ukhetho bengekho lapha lokhu kuyabe kungokwakuqala. Siyavuma siphila ezikhathini ezijene ngenxa ye-COVID. Kodwa kulembuzo ukuthi kambe kuza kupha umfanekiso oqondileyo yini. Ngokuya kwami bekumele ngabe iqula leli lafika kusele amaviki amabili ukuthi ukhetho luqale.
At least 2 weeks prior to the elections.
Noma nje isadiki ingathumelanga iqula eZambia kulabanye abezimbabwe abafike elusaka kuyona leviki kuyazibonela amathupha akwenzakalayo ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa kusasa bengaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Umnumzana Nqaba Machazi omele inhlanganiso yayintatheli izindaba ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi sebebone okuningi lokhe befike eZambia.
Kule ndlela eziningi lapho ukhetho lweZambia lungani luyahambelana lweZimbabwe, kodwa kule ndawo lapho ukuthi ngani bona hayi bashiyene lathi. Kokuqala sizawuthola ukuthi ongani kuyahambelana ukuthi ZNBC, iZambia National Broadcasting Corporation, engumsakazi kaZulu isiziphatha ngani ngumsakazi webandla elibusayo. Sikubona kakhulu lokhu kufana nale-ZBC ekhaya.
Uthi la ngendlela intatheli izindaba ezibika ngayo zithatha uhlangothi othi kufana lokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Umachazi uthi njalo i-COVID-19 ikwenze kwaba nzima ukuqhuba ukhetho.
IZimbabwe leZambia emaviki ambalwa adlulileyo bafike ku-peak ye-COVID. Bebela manani zangkhona ze-COVID beziqakeme kakhulu. Lokho kwenza ukhetho lube nzima ngoba kulento lenyanga ukuthi abantu behlangane kumarali abasahlangani ngenxa ye-COVID. Kodwa singabona umuntu wehlukana kweZimbabwe ukuthi eZimbabwe bahle bathi hayi akusela khetho even kunama-by-election aqakathekileyo, kodwa eZambia balandela imithetho yabo ebhaliweyo.
Umongameli Edgar Lungu weZambia ubika ebhekane lobunzima ngoba esola ungaphathi kuhle umnotho welizwe okwenza abantu begcine besithi zindala zombili phakathi kwakhe lomela umanyano wamabandla aphikisayo. Umnumzana Hakainde Chichilema kukhetho lokudinga umongameli kungaziwa ukuba ziyozala nkomoni ngemva kwakusasa kugqitshwa ukhetho. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngomeli wecholocho North edalele parliament ekuzano PF umnumzana Senzo Spanda kaseko. Abenhlanganiso ezichiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lwentombazana eleminyaka engu 14 ebhubhe ngesikhathi ivele tam. Kulabe Zimbabwe abayehlola ukuqhutshwa kokhetho lukamongameli kwele Zambia. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.